ZTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wemuvhuro 17 ndira 2022 makaterera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhengo dzesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzakasungwa nemusi wechitatu svondo rapera dziri kutarisirwa kunzwa nhasi kuti dzichapiwa mukana wekubisa mari yechibatiso here kana kuti kwete. Zimbabwe Electoral Commission inoti iri kutevedzera mitemo mune zvese zvairi kuita. Nhasi izuva rezororo muAmerica apo nyika iyi ichicherechedza zuva raMartin Luther King Jr. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, asi vamwe vanhu zana nemakumi mana nevana 144 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi mana nevanomwe 5,247. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvitanhatu zvine makumi manomwe nevasere 226,078. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri nezvitanhatu zvine makumi mapfumbamwe nevana 4,206,094. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vava mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri ane makumi matatu nezviviri zvine zana nemakumi maviri nevaviri 3,232,122. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru mazana maviri nezvitanhatu zvine mazana matanhatu ane makumi matatu nemumwe 26,631. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Nhengo dzesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, dzakasungwa nemusi wechitatu svondo rapera dziri kutarisirwa kunzwa nhasi kuti dzichapiwa mukana wekubisa mari yechibatiso here kana kuti kwete. Nhengo idzi dzakasungwa muHarare dzichiratidzira kuti mari yadziri kutambiriswa ishoma zvikuru. Kusungwa kwenhengo dzeATUS uku kwave kushorwa zvakanyanya nemasangano evashandi pasi rose. Munyori mukuru werimwe sangano guru revashandi pasi rose reInternational Trade Union Confederation, Amai Sharon Barrow, vakanyorera tsamba kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachivakurudzira kuti vabuditse muusungwa nhengo dzeATUS nevamwe vaivatsigira vakasungwa vachiratidzira muHarare. Sangano iri nereZimbabwe Congress of Trade Unions anoti zviri kuitwa nehurumende kutyora bumbiro remutemo wenyika uye zvisungo zveUnited Nations. Amai Barrow vakakurudzira kuti vaMnangagwa vaone kuti paferefetwa mapurisa ari kupomerwa mhosva yekurova nhengo dzeATUS. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba, asi gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoti hurumende haipindire munyaya dziri mumatare. Mamwe masangano evashandi muSADC nedzimwe nyika dzemuAfrica ari kushorawo kusungwa kwenhengo dzeATUS uku. Muguzea nyaya iyi, Blessing Zulu abata mnyori mkuru we Zimbabwe Congress of Trade Unions va Japhet Moyo.
Sezo takataura mazuwa afura panyaya yekusungwa kwe maticha. Isusu sebashandi tirikufungidzira kuti zvatinenge tichiita zvokuratidzira zviri pamutemo haisi kufunga kwedu chete. Mutemo weZimbabwe unovhumidza kuti vashandi vaite mapicketing varatidzire. Noti vashandi but maZimbabweans generally vanovhumidzwa kuratidzira. Saka zvakaitika ne musi wechitatu members Atuzu vange vachi exercise kodzero ravo zvange zviri pamutemo chaizvo kuti varatidzire kuti havasi kukusikana nenyaya dzemari dzavari kutambira.
Zviri kuitika izvi zvinorevei?
Zviri kuona kuti maauthorities anenge achishandisa mapurisa kuvharidzira kuti vanhu vasakwanise kuexercisa marights avo. Chinhu chakatoshata ichocho. Tizooneke senyika yakanaka kana tichichora mutemo. Mutemo wedu unovhumidza vashandi kuti varatidzire. Touchora mutemo iyoyo isisu senyika nekusunga vanhu vanenge vachiratidzira kusina zvavakanganisa. Tina kumboona mirizhonga yakaitika kana kuti yakaitwa nevasungwa kana kuti mamembers eAtuzu. Saka zvinhu zvinotinetsa izvozvo kuti mapurisa emuZimbabwe vasati vachinja mashandiro avo.
Zvichikonzerwa nei, semaonerei?
Hatizivi kuti zvinokonzereswa nei kuti makore nemakore tinoona nyika yeZimbabwe yakutotariswa senyika isingateredzeri zvemutemo. Nenyaya yevanhu vashoma, vanhu vakafanana neivavo vanoshanda ku security forces. Saka ndezvimwe zvacho zvinofanira kutoongororwa kuti inyaya yepolitics dzirimo munyika here kana kuti inyaya yetraining inopiwa vanhu kuti vatadze kuziva kuti nyaya izvozvo dzinobatwa sei.
Sei muchidaro?
Sezvo tinoona panyika dzakawanda mapurisa anenge asingasungi vanhu vanenge vachiratidzira zviri pamutemo. Saka izvozvo zvinofanira kuongororwa nehurumende yeZimbabwe. Asi haisizve kutanga taona vanhu vachirohwa nguva yapfuura, taona vanhu vachisungwa makore apfuura. Mapurisa eZimbabwe haana kuchinja mashandiro avo.
Unyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJapheth Moyo vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadero, rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende inofanirwa kutora nguva ino zvikoro zvisati zvazarurwa kuti igadzirise zvinhu zvose zvinoda kugadziriswa zvinosanganisa mioro yavarayiridzi, kuunganidza mari dzinodiwa muzvikoro uye kuona kuti varayiridzi, vadzidzisi nevamwe vanoshanda muzvikoro vavhenekwa zvikoro zvisati zvazarurwa. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Joe, vanoti zvikoro zvikazarurwa nyaya idzi dzisati dzagadziriswa, zvikoro zvinenge zvazarurwa asi zvakavharwa.
Maonero edu pane zvinhu zviviri zvapa kuti zvikoro zvirambe zvakavharwa. Chokutanga ndechekuti mari dzinotambirwa navarayiridzi hadzikwani, hurumende iri kutadza kugadzirisa maringe nemari dzinotambirwa navarayiridzi. Varayiridzi vanotambira mari dzinotangira idzo pa 19,000, asi tiri kuona kuti muzvikoro maschool fees akakwidzwa ava kuma 190,000, mamwe achisvika 260,000, uyezve akatobvumirwa nehurumende. Chechipiri ndechokuti muzvikoro umu nyaya yekuti tine ma-O&A level examinations achiri kunyorwa ndo imwe yatambisa nhova hurumende kuti yoita sei, nokuti maclassroom haakwani. Nokuti tikaona kuti dai zvikoro zvakavhurwa zvinoreva kuti kuda vangadero vasingauyi vana chete veform 1, kudanelo wasikiti. Asi tenge tiona kuti muzvikoromu munenge mune vana veo levu, ve A levu, vari kunyora, asimo muzvikoromu atwana vangu vanoita one A levu. Saka ndozviri kuremera wo hurumende kuti yoita sei, uye zvekare muma boarding schools, kuma hostel, kunenge kuchireva kuti kune vana vari kunyora, asizve kune vamwe vanenge vauya veo levu ne A levu. Saka ndozva kurira kumusoro setsimbo zvikapa kuti zvikoro zvisavhurwa.
Munoti kuhurumende pamusoro pezvikoro zviri kuramba zvakavharwa uye zvinobatsira sei?
Maonero edu tinoti dai hurumende yatora mukana kugadzirisa zvinonetsa mueducation panguva iyo zvikoro zvisina kuvhurwa.
Zvinofanirwa uye zvinoda kugadziriswa ndezvipi, Dr. Joe?
Zvinoda kugadziriswa zvinosanganisira mari dzinotambirwa nevarairidzi kuti dzidzokere padzanga dziri mwedzi waOktobha kana Gumiguri 2018 usati wasvika, mari isvike pa US 540. Zvekare zvinoda kuti muzvikoro imomo tigadzirise anonzi ma education sector allowances anoinclude ECD, class teacher, composite class, bloated class, allowances pamwe chete nokuti vana vavarairidzi vasabhadharawo mari muzvikoro sezvo varairidzi vasingachikwanisi kubhadhara mari dzeschool fees. Zvinoda zvekare kuti varairidzi vana vechikoro neinonzi auxiliary staff vaongororwe zvikoro zvisati zvavhurwa kuti panozovhura zvikoro vana vanhu vasatapurirana denda recovid iri. Uyezve kuti muzvikoro munge mune mvura yakachena, nokuti tinoona kuti kushaikwa kwemvura ndo chimwe chikonzero chapa kuti denda recovid ripararire riti rurasa demo muzvikoro. Zvinoda zvekugadzirisa atinoti macontinuous assessment learning areas atinoona sokuti akawandisa mwana oita kala zvake rimwe chete kusubject area pane zvino zvokuti mwana anoita 5 makala. Tinoona kuti vana vakawanda vakatadza kuita makala gore inoiri, hatizozivi kuti zimsek ichavapa mamarks sei.
Kana zvinhu zvose izvi zvamuri kutaura zvikasagadziriswa, imi sevarairidzi muchaita sei nenyaya iyi, Dr. Joe?
Kana zvinhu izvi zvisina kugadziriswa, achava makwirivindi, maonda mwoyo, mbambaira yaguta chando, ganga izva mizi yavavira mudumbu. Zvikoro zvinokwanisa kuvhurwa zvakavharwa muna February kana zvinhu zvisina kugadziriswa izvi, uyezve poshaikwa kudzidza kana kudzidziswa muchechetere mvura yegui. Saka dambudziko ratiri kuona nderekuti hurumende hairatidzi kuti iri kuda kugadzirisa zviri kunetsa muzvikoro umu. Patichazoda kuvhura zvikoro zvacho muna February pachanetsa. Chatinongoona ndechekuti vamunangagwa vari kulive kuda vakaonawo kuti mutevedzeri wavo unganetseka nenyaya dzokuvhura zvikoro, vakati vazoonesana potse muna February kuti zvikoro zvizovhurawo vabva kukotoro ravo kana kulivhi yavo yomuna January.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Joe, vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Mutauriri weZimbabwe Electoral Commission, ZEC, vaJasper Mangwana vanoti ZEC haina kuti vakanyoresa gore rakapera havakwanisi kuvhota, asi kuti ZEC iri kutevedzera mutemo wakadzikwa neparamende. Izvi zvinotevera mashoko akabudiswa neZEC pakupera kwesvondo okuti vakanyoresa muna 2021 vachatadza kuvhota musarudzo dzemabai elections dzichaitwa muna kurume gore rino. Mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vaudza Studio 7 kuti kuita zvinhu nechimbi chimbi hakuna kushata, asi vachiti ZEC inoda kuita zvinhu nenzira iri pamutemo. VaMangwana vakurudzira vose vane mibvunzo kana zvinovanetsa kuti vasvike pamahofisi avo mumatunhu ose vabvunze vagotsanangurirwa zvavasinganzwisisi.
Haina kuti vakanyoresa mugore rapera havakwanisi kuvhota, asi ZEC iri kuti tinotevedzera mutemo wagara uchizikamwa nemunhu wese wakaiswa neparamende, wekuti kana tichiti voters roll rebyelection yakanzura, kana munhu ari kanzura voters roracho runovhara musi watinenge tataura kupapaone kwa kuti pane vacancy yavhugwa kuti kana uri musi wakafa councilor musi uyo ndo unofa kwa voters ro izvi zvakaitwa neve mutemo kuda vaita sanyadzo kuti kuda vanhu vanozobhasiwa chibva kune mwenzimbo achienda kune mwenzimbo saka ndo zvinotaura mutemo pamusoro pekuvhotera councilor kuti vanhu vose vakanga vakaregister muwadi iyoyo vacancy ya councilor isati yabuda vanokwanisa kuregister kuvhota then iyi yekuvhota pamanational mp inoti 2 days after proclamation kuti kana pakanzi pachaitwa sarudzo musi wataziviswa zuva resarudzo tinopiwa mazuva maviri kuti vanoda kuregister kuti vapinde muvoters ro vanoregister ipapo asi kuregister kuvhota hakuna kumira asi kuti vanhu ava vakwanisi kuvhota pabyelection iyoyo asi vakaregister gore rapera kana uchivhotera mp unokwanisa kuvhotera nokuti kana wakaregister gore rapera isitoziva kuti gore rino ndorakaploken maelections na president
vanhu vari kuti zek inoita izvi ichiziva vachiti zeki inongoda kutadzisa vanhu kuvhota senzira yekubatsira rimwe bato
zeki aidaro nokuti mutemo uyu uri pachena wakaitwa neparamendi ende tinotoshamisika nokuti nevanhu vatinoshanda navo maelections tinoshamisa kuti havauzivise nokuti isi tagara tichitaura pasocial media yedu chero mumaprograma tinoenda pamaredio kuti vanhu vange vachiziva zvinhu izvizvi
sei zeki ichitadza kuita zvinhu nechimbi chimbi uye nenzira inoratidza uremu hwebasa rayo
kuita zvinhu nechimbi chimbi hakuna kushata asi isusu kazhinji tinotevedzera mutemo nokuti hazvitibetseri kuti tinoda kumanya kuita zvinhu nechimbi chimbi kana mutemo uchititendera kuti tiite basa redu mune zvakanaka nokuti pakaita dambudziko tinovhirikidza vatinoshanda navo munzvimbo dzemaelections saka zvakatikoshera sekomishoni kuti achiita basa redu titarise mutemo than kutarisa nguva kunyanya asi tichikumbitivirashuvira chedu kuti zvedu zvinge zvifamba zvakanaka nenguva iripo
mungati vanhu vari kupiwa zvitupa neuwandu hwavo here
nyaya dzezvitupa hatigoni kudavira nokuti isu hatisi vekwaregistrar general asi zvinotoda kuti mukabvunza vekwaregistrar general ndo vanogona kudavira nyaya dzezvitupa nokuti sezeki hatipi zvitupa
vamangwana tichitarisa kushorwa kuri kuitwa zek chii chamunoda kuzivisa veruzhinji pamusoro penyaya iyi nemashandiro ezek
chatinodzivisa vezhinji yekuti isezeki tinoshanda nemutemo webumbiro remutemo wakaitwa nenyika tinoti vanhu vose vane matambudziko vanovasoti zvipatwa apa pakarisvika zvatinoudzikona vanga vashanda nevaofisi edu munzvimbo dzakasiyana siyana nenharaunda dzakasiyana siyana vachisvika ikoko vachibedzekwa kuti zvavanochema nezvavanozviro zvavo pamusoro pekubata kwedu tezeki tigone kuzvigadzira kuti tishande nevanhu vetese zvakanaka vanhu vange vachiregista kuvhota tatasa nenguva iripo asi chimwe chatingakwanisa nekuti kana iri mitemo inenge nedambudziko navanhu isi hatigoni kuichinja asi tinototi nyorerai chero veparamendi kana mukati hatina zoti mutemo unoshandiswa nezeki wamakaisa separamendi wakarisvika zvindekonoti su kwedu kuzei kukonstituenzi vanaitai vanafungai ndo vari kuparliamendi ndo vamunotora nyaya dzenyu dzamunofunga kuti dzinogona kugadziriswa zvinhu pamutemo uripo uye kana pane zvimwe zvinogonaga zvichinetsa kuna natongai zvekare vari kumacourts even maelectoral courts ariko zvinhu zvose izvozvo zvakaiswa nebumbiro remutemo kumeka sure kuti isu sezeki tinoita basa redu seindependent commission tichitenderwa nemutemo kana tichitsvaga zvinhu zvatetichiti takonewa ngatizvione siwe tichizviratidzwa nomutemo
avo vange vari mutauriri wezimbabwe electoral commission vajasper mangwana vari parunhare kuharare in Studio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mu Newsday mubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu akazvimirira We Citizens in Action Southern Africa unokurudzira mapata anopikisa muZimbabwe kuti arwire kupindudzwa kwemitemo yesarudzo kana kuti electoral reforms sarudzo dzemuna 2023 dzisati dzaitwa. MuNewsday makare mune nyaya pamusoro pemunicipality yeChitungwiza yakapunza nemugovera nzvimbo dzokutengesera dzainoti dzakavakwa pasina mvumo izvo zvakasiya mazana nemazana evatengesi vasina pokutengesera zvinhu zvavo. Chronicle rinoti vanhu vazhinji vakagurisa michato yavo muna 2021 kupfuura muna 2020. Nyanzvi dzinoongorora nyaya iyi dzinoti michato mizhinji yakaparara pamusoro pezvakakonzerwa nedenda recovid-19, kusavimbika, mirishonga mudzimba uye nekurasikirwa nemabasa. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Gribeti Chimutari pano paCape Town. Panyaya yezita semafungiro angu ndeyaka yekuti tisatombofa takachinja zita redu. Isi tiri MDC aligned. Chatiri kutongokumbirwa vapresident vedu Chamisa kuti chingakwanisike kuti chichinje kuti pasaite confusion pa logo yedu yechi yechanja wochisa face yavo chete zvimwe zvese gazviregere kuchinja kana ambuya vari kupi kana vari gogwe kana vari kumutora shanga vanenge vakutongoziva kuti pana chamisa pa logo yedu yechanja ndoyo tokwanisa kuchinja toisa chiso chaachamisa ana monzora zvavari kuita kana vakadini vakadini kasuti tinenge tangoti pana chamisa.
Makadiko pa studio apo awa ava votaura zvaonda manjenjenje vaikutivo tisachinje zita tinotorerwa tovatadzingirwa ma MPs muparliament mungavachinje log chete tinotorerwa.
Studio 7 ndinokutendai ana mitanonoka wandi, please ndinetseka muno mune nenyaya yemagetsi tiku area yemazowe concession Glendale mazoweka area iyoyo every 30 minutes magetsi anotodzima achiuya achidzima achiuya achidzima. Kana zviri izvozvo kuti vandodzima magetsi reload shedding ngavangogara vangodzima tivatangoziva kuti tagara tiri murima kwete kuti urayira zvinhu chachidaro. So ndikutendai. Thank you.
Mamuka save studio 7 wose vanotira studio 7 apo ndiri pagwero ndini Simba ndirikuti tapinda gore tswaire tirofanira kutenda Mwari kuti dai vanoti tikwanise kuvhota tikwanise kunonyoresawo takawanda tikwanise kukundawo musarudzo mukomana akwanise kupinda nekuti isusu vechidiki vemumayuthika tatambura shuwa life yedu yakungoparara zvisingaiti zvekuti haa amino amino shuwa zano yatikuvadza zvisingaiti dai tinokwanisawo kunovhotawo takawandawo varume tikwanise kukundawo vasatirobhawo vezeki navo vatiregererewo naivo masoja zvese nemapurisa vatiregererei tumbosunungura nyika yedu yezimbabwe shuwa haiwa tawa ngavatiregerere ngavapinde hake mukomana.
Studio 7 tinokutendai nekugara makatiisa muupdate tinokutendai chaizvo tinokutendai. Ya ndini Tanya ndiri pachuza chichemo chatinochemawo chatinokumbira please kana moverenga paya moverenga aizvama kuchikoro takangohopfuura oneko pamunotaura vana zvorumazana makumi matatu hamheno nechimwe aa muzahuganga mukumapedzisiro kwacho kuti muhodzokorora zvenechi nechingezi zvemongohutaura kuti 4500 and because mukasadero hame matodhisiya zvedu makatiina akangoguma ari makumi matatu makumi mashanu mazana nhenu haa nematiuraya hapo pana vamunzura po haa ngatimbovatarira.
Mashoko angadai akataugwa napurezidhendi pachinguva chokuti vataure nezvamasangano akazvimirira oga kuti achenjererei anogona kukonzeresa nyonganyonga munyika. Vangadai vakataura kuti ngakuchenjererwe maabductions ari kuitika ayo avanoti anoitwa navanhu vemdc asi iri ZANUPF. Ko havasungwi vakaita sei kochero vari vemdc?
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Yezvinoi zvakabuda mumitambo yeAfrica Cup of Nations yakatambwa nezuro kuCameroon. Gambia 1, Mali 1, Tunisia 4, Mauritania 0, Ivory Coast 2, Sierra Leone 2, Equatorial Guinea 1, Algeria 0. Nasi muvhuro Burkina Faso ichatamba neEthiopia kukuwo Cape Verde ichitamba neCameroon. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi mvuro 17 ndira America inocherechedza zuva raMartin Luther King. Zuva iri rinopembererwa muvhuro wechitatu munandira gore roga roga. Pakucherechedza zuva iri gore rino, muri ya Dr. Martin Luther King iri kukurudzira kuti paramende yeAmerica ipasise mutemo unopa zvizvarwa zvose zveAmerica kodzero zvadzo dzekuvhota zvakanaka. Dr. Martin Luther King vakapondwa vari pakati pekurwira kodzero dzevanhu vatema muAmerica. Nyanzvi mune zvekodzero dzevanhu vachishanda mudunhu reTexas vaKenneth Masie vanoti basa rakaitwa naMartin Luther King harigoni kuenzaniswa nemamwe mabasa erudzi urwu, vachiti vaMartin Luther King vakange vakatsunga uye vane chinangwa chekuti vanhu vapiwe kodzero dzavo uye kuti kodzero idzi dziremekedzwe.
Nhasi tinorangarira zuva rinonzi Martin Luther King, rinova zuva raka iswa nehurumende yeAmerica kurangarira mabasa ava Martin Luther King Jr.
Vamasiye, ivo vaMartin Luther King Jr. vakanga vari munhu wakadini?
VaMartin Luther King vakazvarwa musi wa 15 January 1929 kuAtlanta, Georgia. And tinovarangarira nhasi nekuda kwemabasa avo avakaita kuti vanhu vatema muno muAmerica vazokwanisawo kuva vari vanhu vanoonekwa nehurumende vachivhota.
Chavakasiyana nevamwe vairwira nevanorwira kodzero nerusununguko rwevanhu chii?
VaMartin Luther King vaiva vari munhu aileader yatingati a non-violent civil rights movement, iyo yakakonzeresa kuti hurumende izuva iyo iriyo inotarisa mutemo yavo muno muAmerica yaiva iri mutemo yaitsikirira vanhu vatema, isingavaitisi kuti vakwanise kuvhota kana kuva nechinhu chokuita nematongero enyika. Saka nhasi izuva rinotirangaridza mabasa akakosha iwawa, akakosha nekuti akachinja justice system and yakaitisa kuti nyaya dzeequality muno muAmerica dzive dziri nyaya dzinovhenekwa nokuongororwa patsva.
Chavakasiyana nevamwe vairwira nevanorwira kodzero nerusununguko rwevanhu chii?
Mashandiro avaita vaMartin Luther King kuti kurwira kodzero dzevanhu anga kasiyana zvavo nemarwiro aitawo vamwe vanhu vairwira kodzero panguva yacho iyoyo. VaMartin Luther King vaikoshesa yatingati non-violent protests. Vaitaura kuti violence begets violence and non-violence was an effective tool towards a brutal regime kana kuti system yaida kushandisawo violence. Movement iyi ye non-violence yakawanika ichikura zvekare mune nzvimbo dzakasiyana siyana muAmerica. Imovement yakaitisa kuti vanhu vakawanda vatange kuda kuijoina kupinda mairi kusanganisira vechichena vacho.
Zvimwe zvakakonzera kuti vapiwe zuva ravo rekurangarirwa gore roga roga ndezvipi?
Chimwe chinotisa kuti zuva ranhasi rive riri zuva rakakosha inyaya yekuti mabasa ava Martin Luther King anga ari mabasa ekuti anga asingango affecti zvinhu zvaiitika muAmerica nguva yacho kuma1960s. Mabasa awo aiaffecta and achidzika-dzika mukodzero dzevanhu vatema vaiaffectwawo panguva yacho iyoyo. Tinoziva kuti panguva yacho iyoyo kuri kuAfrica kunyanyanyanya kuZimbabwe yanga iri nguvawo yevanhu vatema yavairwirawo kodzero dzavo dzoyerusungunuko. And vaMartin Luther King pavaileadawo his protests muno muAmerica changa chiri chinhu chaionekwa chiri chinhu chakakosha chaizvo pasi rese.
Avo vange vari nyanzvi mune zvekodzero dzevanhu vachishanda mudunhu reTexas vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tomboteresa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhengo dzesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzakasungwa nemusi wechitatu svondo rakapera dziri kutarisirwa kunzwa nhasi kuti dzichapiwa mukana wekubisa mari yechibatiso here kana kuti kwete. Zimbabwe Electoral Commission inoti iri kutevedzera mitemo mune zvose zvairi kuita. Nasi izwa rezororo muAmerica apo nyika iyi ichicherechedza zuva raMartin Luther King Jr. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Yevai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande.